Ine ndinobva mumasvingonoti gore rakapera ndanga ndiri kupusha takanzi vanhu vese hurumende anoti vanodanidzira vana vamugadi vanodanidzira kuti munhu wese unopiwa mafertilizers nembeu David Marapia ndi deputy minister ndiye MP wemasvingonoti wakataura ndandine clip yake akataura ndakamutepa stau akati hakuna munhu weMDC unopiwa chibage nemafertilizers vanhu ava vari munzara vanhu avari kungoramba vachingovictimizwa mavictims anongova mavictims nanhasi ende hurumende yezanutf haizombogoni kucherechedza chero zuva ramangwana kana kucherechedza zvichemo zvevanhu nokuti iyi hurumende yachona ndiyo yakaita kuti vanhu vatambudzike saizvozvo ndiyo yakaponda vanhu ndiyo yakasiya vanhu vachinjidzi vari nherera nemadzimai dzirishikadzi
kopanyaya yemuripo
kune vanhu vakaita zvokufosegwa kubva pamisha yavo nokudzingirikwa nemarei dzaitwa usiku aya saka vanhu vachinzi vakarohwa vakatiza vakabva vamwe vakaenda kunogara kune dzimwe nzvimbo dzisati dziri nzvimbo dzavo zvokungochengetekavo zviya vanhu ivavavo vanokwanisa kudzokera pamisha yavo vagamuchikwe panofanira kuva nekurudziroiyo kana kuti nemutemo unofanira kuvepo unotaura kuti vanhu ava ngavadzokere panzvimbo dzavo kuitira kuti madzishe aya asaramba achivadzinga panzvimbo iyi ndo rehabilitation yekutanga yandinoreva ineni kuti chimwe chinhu chinoita kuti vanhu ava vazobva pamisha yavo polling station yoga yoga yanga ine mabhesi maviri akaikomba kuti imwe nechokusaidi imwe nechokusaidi vanhu ava vaibva vanhu mumabhesi vachienda kunorova vanhu vemaopposition usiku vasingazivi saka vanhu ava vaizongotiza vongosiya misha yavo ndivo vanhu vatinenge tichitaura kuti vanhu ava vamwe vacho vakasiya misha victims of political violence.